manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Chino sanga na zakari manirua nasi urumusuwe chitatu gunyana 9, 2020. Makatirira ku Studio 7 nevenyirenya ya zirugitika Zimbabwe zamu upi wane Studio 7 ilimu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti iye zvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCovid-19 hwakasvika pamazana maviri negumi nevasere zvichitevera kushaya kwevanhu vasere nezuro wakare. Chikwata chebato reAfrican National Congress chaita musangano nezanu PF muHarare nhasi chichivimbidza kuti chichadzoka zvakare kuzosangana nevemapato anopikisa. Vakoti vanoti vari kudzokera kubasa kunyange hazvo zvichemo zvavo zvisati zvagadziriswa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCovid-19 hwakasvika pamazana maviri negumi nevasere zvichitevera kushaya kwevanhu vasere nezuro wakare. Hurumende inoti vanhu makumi mapfumbamwe vakabatwa nechirwere ichi nezuro, vanhu vose ava vanhu vagara vari munyika. Vanhu vapona kubva kuchirwere ichi vava zviuru zvishanu nemazana mana nemakumi manomwe nevanomwe kana kuti 5,477 zvichitevera kupona kwevanhu makumi maviri nevaviri nezuro. Vanhu vabatwa chirwere ichi vava zviuru zvinomwe nemazana matatu nemakumi masere nevasere kana kuti 7,388. Johns Hopkins University Hospital yemuAmerica inoti uwandu hwevanhu vabatwa neCovid-19 pasi rose hwadarika mamirioni makumi maviri nemanomwe ane zviuru mazana manomwe nemakumi masere nezvisere kana kuti 27,788,000. Uwandu hwevanhu vafa pasi rose hwadarika zviuru mazana mapfumbamwe nezviviri kana kuti 902,000. Chikwata chebato riri kutonga muSouth Africa reAfrican National Congress kana kuti ANC chaita musangano nezanu PF muHarare nhasi pachivimbiswa kuti chichadzoka zvakare kuzosangana nevemapato anopikisa. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Chikwata cheANC ichi icho chiri kutungamirirwa nemunyori mukuru mubato iri vaS Magashule chaita musangano nebato rezanu PF muzinda wezanu PF muswere wese. VaMagashule vati vachadzoka kuzoita misangano munguva inotevera nevemapato anopikisa zvichitevera zvikumbiro zvemapato aya masangano anoshanda akazvimirira pamwe nevamiriri vedzimwe nyika vari muZimbabwe.
Tatambira zvikumbiro kubva kune vamwe vakaita seTransform Zimbabwe, People's Union Zapu, Zimbabwe Human Rights NGO Forum, MDC Alliance, nemumiriri weAmerica muZimbabwe. Asi isu pamwe chete nezanu PF taona kuti hazvina dambudziko kuti tisangane nemapoka aya, uye tiaronga kuti tigozodzoka tiite misangano nemasangano aya.
Mapato anopikisa akawanda anga akatogadzirira kusangana nechikwata cheANC ichi achifunga kuti achasangana nenhomwa dzeANC dzisati dzadzokera kuSouth Africa. Akandike chipiri mapato anopikisa achigarisirwa Guyo Sembwa. Mutevedzeri wemutauro weMDC Alliance vaClifford Hlatchwayo vati kana ANC ichiuya muZimbabwe isingagadzirise gakava riripo panyaya yesarudzo dzapfuura nenyaya yekutyorwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu, hapana zvainenge yaita.
Madzisa Hwira nevavakidzani vanouya vachigadzirisa nyonganyonga nebopoto rinenge raitika kuvavakidzani vavo. Ndo zvaita ANC dambudziko riri Zimbabwe inyaya yekubirwa kwema elections. Dambudziko riri muZimbabwe inyaya yeZANU PF iri kuita tsika yekuendera mberi vachitora vote yevanhu seisina basa. Ndoo inyaya inofanira kuti igadziriswe muZimbabwe pataurirwane paite mareforms negwara rekuti gwara ratichatora nderipi kuti tiite maelections ari free and fair muZimbabwe asina mhirizhonga, asina kurovana, pasina kusungana nekumbunyikidzana nekuti ZANU PF munyika muno ndo dambudziko. Saka dambudziko haringagadzirisi dambudziko nekuti ndo dambudziko racho ndo ratinogadziriswa. Saka mutongi gava ndiye anokwanisa kuti agadzirise dambudziko riri kutinetsa muZimbabwe. Endi ZANU PF haifani kuenda pamberi ichitaura zvekuti hakuna crisis, hakuna chakati, nekuti ndo crisis yacho iri kutinetsa.
Mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi vati musangano pakati pebato ravo neANC wanga uchiri kuenderera mberi pataenda pamhepo. Kushanya kwechikwata ichi kunotevera musangano wekomiti yepamusoro yeANC wakaitwa svondo rapera, uyo wakakurudzira kuti chikwata ichi chizoita nhaurirano neZANU PF pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika. ZANU PF inoti muZimbabwe hamuna dambudziko ririmo uye vemapato anopikisa vakaita seMDC Alliance vanofanira kuuya kunhaurirano dziri kuitwa pasi pePolitical Actors Dialogue kana kuti Pollard kana vaine zvinyunyuto. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Zvichakadai, vamwe muhurumende yeSouth Africa vanoti kusagadzikana kwezvinhu muZimbabwe kuri kupa kuti vakawanda vagume vaenda kunyika iyi, uye zvave kuremera hurumende iyi kuvachengeta sezvo dare repamusoro remuPretoria rakatiwo mavhiki apera. Hurumende yeSouth Africa inofanira kubatsira munhu wose ari munyika iyi ari muhupoteri kana ane magwaro ekushanda munguva yekurwisa COVID-19. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabenge kuti tinzwe maonero avo.
Kubvira nekubvira chigarire kubva panguva yatanga matambudziko muZimbabwe, South Africa yagara iine muitiro wayo wekuti yagara iri shamwari yepedyo pedyo chaizvo yeZimbabwe. Tisingatotauri tarisi kuti ANC kana kuti kudii, tichingototi South Africa seSouth Africa. Saka zviri kuitwa nehurumende yeSouth Africa kuburikidza nemusangano weANC kutumira nhume dzeANC hazvishamisi, nekuti ANC ndobato rinotonga. Saka kana ANC ichinge yatouya, haisi kungouya seANC chete, asi kutoti iri kuuya sebato rinotonga kuSouth Africa, kureva kuti vanenge vakatomiririra hurumende yeSouth Africa kunyangwe zvavo vachiuya vachinzi ANC.
Danho reANC iri ringakushamisei here vaMabhenge?
Izvozvo hazviti katya madzine kuti kubvira nekubvira. Kana 2002 chaiyo South Africa yakatumira nhume, kwakatomboya neNigeria, neNigeria vana Obasanjo vakauya vakaita nhaurirano zvikaperera pazvakaperera 2007. South Africa yakaita izvozvo zvakare, kunyange ipapo yanga yatumwa neAfrican Union kana neSADC zvakare. Saka South Africa mukukosha kwayo muAfrican Union, mukukosha kwayo muSADC nemukukosha kwayo semuvakidzani neZimbabwe, hazvingashamisi kuti ingatumire kuburikidza nesangano reANC rinova ndo sangano riri kutonga nhume dzayo kuti dziuye dzizonzwisisa dambudziko riri muZimbabwe.
Iyo misangano iyi yakakosha zvakadii panguva ino vaMabhenge iri kuitwa neANC?
Nepo nepo zvakare vange vachiita kuti mapato asiri kuonana, makara asionani aya nevanhu vazhinji vemuZimbabwe vaone chiedza munhau yekuti matambudziko edu kuda angangodai achipedzwa nenhaurirano badzi. Tinongotenda kuti ANC haisi kuuya ichida kuzenge ichiita sekuti iri kuuya kuzoona bato rayo mukoma kana mununʼuna wayo ZANU PF, nekuti vese vanenge vachiti maliberation movements. Tinongotenda kuti ANC ichauya yakamira sebato riri kutonga, nepo vanenge vakamiririrawo zvakare hurumende. Zvinotangira ikoko kubato zvichizokunge zvichingoendawo zvichiva zvichisangana nehurumende, nekuti kuzopera kwazvo inofanira kunge ya hurumende yeSouth Africa nevanhu vemuZimbabwe vachishandawo neboka reSADC neboka reAfrican Union vachiuya vachiita kuti pave nenhaurirano.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabhenge vachitaura vari parunare muHarare. Vakoti vanoti vari kudzoka kubasa kunyangwe hazvo zvichemo zvavo zvisati zvagadziriswa. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Sangano rinomirira vakoti reZimbabwe Nurses Association rinoti nhengo dzaro dzadzokera kubasa zvisinei nekuti zvavaiva mboramwira mabasa zvinosanganisira mari yemihoro nekushaya zvekushandisa zvakakwana zvisati zvagadziriswa. Mutungamiriri weZina vaEnoch Dongo vati kudzokera kwavo kubasa kunotevera chikumbiro chakaitwa negurukota rezveutano uye vari mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaCostandino Chiwenga chekuti vambovapa mukana wekuedza kugadzirisa matambudziko ari muzvipatara.
Nyaya yekuramwa mabasa kwana mukoti pari zvine zviyapera taita kuti nyaya iyi inge ichipera hazvirevi kuti matambudziko ana mukoti agadziriswa. Yekuva kuti environment inge ine zvokushandira inge ine reserve yavanoshandira inge isika vaisi panjodzi haisati yagadziriswa nyaya mari asati yagadziriswa. Asi nekuda kwegurukota rezveutano honorable vice president vachiwenga vakakumbira kunana mukoti kuti aiwa ini ndanga ndisipo pamakatanga kuranga mabasa ndikazoiswawo ndichiti ndigadzirise nyaya demo health. Nokumbirawo kuti mudzoke kumabasa tichitaurirana ndichikurongerai.
Vadongo vatiwo pamusangano wavakaita vachiwenga wakabvuma kuti zvinhu zvanga zvisina kumira zvakanaka kuvashandi vezveutano. Vadongo vatiwo vanoona sekuti gurukota rezveutano iri rine chido chekugadzirisa zviri kunetsa munyaya dzezveutano. Vakatiwo mangwana vari kuita musangano nebazi rezveutano pamwe nehealth services board.
Hatina time frame yatapa asi zvatotaridza zvega kuti the vice president vanova minister of health vari kuti sisane kuti mangwana tashedzerwa kumusangano tichasangana neminister of health, health service board and employer uye neminister of finance tichitaurwa nhaurirwano dzemari.
VaZakaria Ndongwe avo vanoti vakamboshaya pekubata mushure mekurwarirwa kuzvipatara kusina vashandi vezveutano vati vanotenda zvikuru zvaitwa nevakoti vachiti zvinobatsira kudzikisa kufa kwevanhu munyika.
Chinhu chinofadza nekuti nyaya yanga yakuitika muzvipatara yanga isingacharatidziki kuti tiri vanhu nekuda kwekuti vanhu vanga vachingosiyiwa vachifa vasina rubatsiro rwavawana. Danho ratorwa nana mukoti kuti vadzokere kumabasa iri tinorigamuchira chinhu chinofadza zvekutiwo vanhu vange vane utano hwavo vanhu vasingachabudi mari zhinji kuenda kunotsvaga kurapwa mukati mezvipatara zvekumaprivate.
Amai Eugene Muchetu vatiwo kudzokera kubasa kwevakoti kunoita kuti vanhu vawane rubatsiro.
Nekuti vana vashaya vakawandisa and zvichabatsirawo kuti vamwe vari kurwara nezvakawanda vandoti vanyatsorasiwa zvakanaka. Aizvo tozvikudza tiri tozvitenda. Vozotaurira navo nezvemapakeji nechichi asi atleast vanoti vanhu vachirapiwa.
Mutevedzeri wegurukota rezveutano vaJohn Mangwiro vaudza Studio 7 kuti hurumende inofara zvikuru nedanho ratorwa nevakoti asi vakati vanga vasati vava neuwandu hwekuti vakoti vangani vadzokera kumabasa pari zvino. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi ravachiwenga panyaya iyi asi pamusangano wavakaita nevatori venhau nemuvhuro vachiwenga vakatiwo vaizogadzirisa zviri kunetsa munyaya dzezveutano vakatiwo hurumende ichazenge ichimisa vanhu kunorapwa kunze kwenyika kuitira kuti mari yacho ivandudze zvipatara zvemuno. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru vemuhurumende yeCameroon vanoti vanhu vari kuda kupatsanura nyika iyi avo vari mumatunhu anotaura chirungu vakaba zviuru nezviuru zvemombe dzevanhu verudzi rwembororo kubva muna chikunguru zvoita kuti vanhu verudzi urwu vatamise mombe dzavo kure uko kwadzisingabiwe. Kuvhota kwakatanga muEthiopia mudunhu rekumaodzanyemba kwenyika iyi uko kunogara vanhu verudzi rwechiTigray. Kuvhota uku kuri kuitwa nenzira inozvidza mitemo yehurumende. Murongwa uhu mutoro mukuru kumutungamiri wehurumende vaAbiy Ahmed avo vakambomisa kuitwa kwesarudzo mukutanga kwegore rino nepamusana pechirwere checovid-19. Bato reTigray Independence Party iro rakatanga kuzivikanwa mushure mesarudzo muna 2018 riri kuda kuti dunhu iri ribude muEthiopia. zvavagara vachiita makore ose munguva yezhizha zvekuwanisa vagari vematunhu akapoteredza Maryland zvirimwa zvinyoro zvakasiyana siyana. Amai Tanyaradzwa Dorcas Pandla vatanga zvakare kutengesa zvirimwa izvi kumhuri dzinobva kunyika dzakasiyana siyana. Amai Dorcas Pandla vanorima zvirimwa zvinosanganisira muriwo wemuboora, nyevhe, derere, nyimo pamwe netsine inozivikanwa nekuti blackjack nechirungu, iyo inonzi inorapawo zvimwe zvirwere. Asi gore rino vanoti vakakanganiswa nemhembwe dzerudzi rwedhiye idzo dziri kusvetuka ruzhowa dzichidya pamwe nekutyora tyora zvirimwa zvavo. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana vezimbabwe vari kunze kwenyika, Jonga Kademiri westudio 7 akashanyira purazi ramai Dorcas Pandla ndokutipa nyaya inotevera.
Tanyaradzwa Dorcas Pandla, tiri kurima chibage, mbora, nyevhe, tsine, derere, zvakawanda wanda, miriwo inofarirwa nevanhu vekumusha.
Makatanga sei kurima kuno?
Ndakatanga in 2015 munda ndakauwana neprogram ye Montgomery County New Farmer Project yavanga vainayo yekubatanidza varidzi veland nevanhu vanoda kurima. Saka program iyoyo yakandipa chinzvimbo chekuti ndikwanise kurima munda unoyu. So ndokutanga kwandakaita neprogram iyoyo ye Montgomery County New Farmer Project.
Vakawanda vanoshamisika kuti munhu ari kuAmerica ane basa rake rakanaka anozoswera akuda zvekurima sei. Makati pakapindwa sei nemweya iwe?
Ndofunga kuwe nebasa rakanaka chinhu chakanaka muAmerica, pati dzimwe nguva muupenyu it's more than basa rakanaka. Basa rakanaka hongu rinodiwa kuraramisa mhuri nezvese, asi dzimwe nguva kana Mwari akukomborera kuti uwane chinhu chinokumutsa makuseni ese uchiti ndiri kuenda kunoita ichi, uine chido nazvo, chikomborero chandinoremekedza. Kwandiri ndinotenda mai vangu nababa vangu nekuti takakura vachitidzidzisa kurima garden. Hapana chataitenga kumastoro fresh produce, muriwo, zvese taingorima pamba tichipinda mugarden. Pataizviita handina kumbofunga kuti ndingazokwanisa kudzoka makore esaya ndodzoka kuzorima, asi nendava yekuti chinhu chavakandiisira mukukura makore iwayo pakukura kwangu, ndinofara kuti ndaita round circle kutsoka futi kuti ndiite zvekurima mumunda. Saka ndinopa kutenda kuna baba wangu namai vangu kundipa nguva iyoyo mukukura kwangu kuti ndive neshamwari neivhu. Itherapy muchirungu yavanotaura, it's good therapy for me.
Tinoona kuti pano muri kurima zvakasiyana siyana zvamataura, tikaona kuti vanhu vanodya netsine chaizvo nenyevhe nezvimwe zvakadaro. Iyi nzvimbo yakakura zvakadii neyamuri kurima?
Nzvimbo yacho yese pano pakafenzwa nepanze ndingati 5 acres, but ndofunga pandiri kuseenzesa it's only 3 acres. Ndokukura kwakwakaita.
Vanouya vachizotenga chibage nezvamuri kurima ndevanani?
Vakawanda kubva kuAfrica, vazhinji vacho from South Africa, Zimbabwe, zvichikwidza Mozambique, Kenya, Malawi, Zambia. Saka vakawanda vazhinji ndevekuAfrica vanoziva type yechibage yandinorima yavanofarira. Uyezve kurima kwangu handiise fertilizer, mapesticides, maherbicides, hapana chandinoisa, kungokura nemanyowa chete.
Mataura kuti mune type yechibage na rudzi rwechibage rwamunorima, rudzi rupi? Ndabvunza nekuti ndinoziva kuti muAmerica vazhinji vanoziva chibage chekuAmerica ndecheyero.
Yeah. Ichi ndechewhite, chibage chewhite, masidzi acho nao nekuwanikwa kweinternet commerce zvakubatsira kuti ndinongogona kuorder maseeds kunze kwenyika ndichikwanisa kurima kunoku. Saka zvinondibatsira kuwane that variety iyoyo yechibage chinofarirwa nevanhu vekumba.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe, amai Tanyaradzwa Dorcas Pandla vachitaura naJonga Kandemiri westudio 7 vari muGettysburg mudunhu reMaryland muno muAmerica. MGCT iri kufanotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe inoti iri kuenda kudare reSupreme Court musi wa 1 Gumiguru kunopiwa zuva rekuti bato iri riite musangano waro weExtraordinary Congress yekutsvaga munhu achatora chinzvimbo chakasiyiwa namushakabvu vaMorgan Tsvangirai avo vakashaya muna kurume 2018. Dare reSupreme Court rakanga ratara kuti Congress iyi iitwe nechimbi chimbi asi bato iri rinoti harina kuzoita musangano uyu nepamusana pechirwere cheCovid-19. Ray Choto weStudio 7 abata munyori weMDCT vaDouglas Monzora kuti vajekesere veruzhinji pamusoro peCongress yechimbi chimbi yebato ravo.
Chakaitika ndechokuti taifanira kuita musi wa 31 July tichiita musangano wedu, asi ndo patakabva taita dambudziko reCovid, ndo payakanyanya kurura muZimbabwe. Isu seMDC maMP edu anokwana 6 akabatwa nechirwere ichi, saka chachiri chirwere zvechokwadi. Saka takanzi Ministry of Health pamwe chete neMinistry of Home Affairs hazviite kuti muite musangano wenyu nekuti panenge paine vanhu 4,500. Saka chirwere chinogona kutekeshera ipapo, saka pfuudzai musangano wenyu. Saka takabva taenda ku Supreme Court kuti itipe madeti matsva. Ndiwo madeti atichapiwa musi wa 1 October. Tobva taenda ku Extraordinary Congress yedu kunosarudza zviri pamutemo uyo mutungamiri achatsiva vatsvangirai.
Saka Congress iyi ndiye kungosarudza munhu achatsiva chigaro chakasiyiwa natsvangirai, kwete zvimwe zvinzvimbo.
Inonzi Extraordinary Congress. Zvazvinoreva ndezvekuti inoita chinhu chimwe. Chinhu ichocho ndechekusarudza mutungamiri umwe chete, president. Tapedza ipapo, after about 6 months, tapedza Extraordinary Congress yedu, tichaita Congress jikerere yekuti kubva kubranch, ward, district, province, toenda kunational kwacho. Ndiwo kusaka tichiti vatungamiri vasiri mapresident vane simba ravakapiwa necongress ya 2014 up to now, kusvika tazoita Congress yeordinary Congress. Iyi chete iri kungonotarisa chinzvimbo chimwe chete chapresident achatsiwa vatsvangirai, nokuti mutemo wedu weMDC unoti president kana achinge afa anotsiviwa nemunhu anenge asarudzwa neExtraordinary Congress. Ndizvo zvisina kuitika. Zvakanga zvaitika ndezvekuti National Council, National Executive yakangogara parufu rwavatsvangirai ikati nhingi a president. Handizvoba. Zvazvinoitwa ndezvekuti munoenda kuCongress vana veMDC vovhota secret ballot wari 4,500 kuCongress. Ndo zvatiri kunoita izvozvo.
Munyori mukuru weMDCT vaDouglas Monzora vachitaura vari parunare muHarare. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri, china nechishanu. Nhasi tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yedambudziko rechirwere cheCovid-19 icho chatekeshera pasi rose nemunyika, tichitarisa zvakare zvematongerwo enyika nezvimwewo.
Ndinoitwa Absalom Makova, ndinogona kuMbare National, Harare.
Munoona sei nyaya yenhumwa dziri kuuya dziri kubva kuSouth Africa idzi?
Semanziro atiri kuita kuti nhumwa idzi kubva South Africa dzidangosangana nebato riri kutonga chete, zvinova zvisingafambi zvakanaka kuti nhumwa idzi dzinofanira kuti dzisangane nema opposition parties ese nema NGOs ese anomirira kodzero dzevanhu. Nemhaka yekuti pane muona wakasiyana, iri bato riri kutonga iri riri kutiwo zvinhu zvakanaka, asi vezvemapato akasiyana vari kutiwo zvakasiyana. Saka kusiyana kweinformation ikuu vanofanira kuti vanzwe kuese dheni vozokombeya kuona kuti information iri correct deipi. So nyaya yangu ndeyekungoti vanofanira kuti vaonechi mapolitical parties ese nema NGOs ese.
Panyaya yeCovid-19 kwakambira sei kuMbare kwamuri uku?
Panyaya yeCovid-19 vanhu vakungoobservawo social distance tano napo, but nenyaya yekuti kuMbare sezvo mungoziva kuti kunonzi Mbare kune politiki pressure pressure wana ida utango kula rafu taka iye wana wanu kichimweta au social distance pano napa batiei pressure yari kukuno
kupanyai basarema uko ninyai mari shaka mira sii uye shimanga mshimbo chema chema nyai mfura shaka mira sii kumbare
kumbare dambu zikore mfura richirigwe indire rambi asi papa jesa pira aya zunita sengi shangasa wana ani asine zime njimbo sofa pani njimbo mani kune zime njimbo zinoto neza mfura zinoto neza like nana majube nana matapi flasi ma flasi kwenye mtambura deshi nao ina no but kata sanguna nama jubi ma flasi kwa vrenonis ndo ito Absalom mako ambare nisho
ini ndini Marvelous Mflanganya huye ndiri mu Washington.
Chirongwa chedu chelive talk na 8 p.m. nasi, siri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Katerera ku Studio 7 munotibata pamasaisa yanoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutibata mangwanani nenguva dza 6 pamasaisa yanoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pa shortwave. Vatiriri ve Studio 7 vanotibata pamasaisai e-satellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuziisa kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Muchirongwa chedu chelive talk na 8 p.m. nasi, tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inhau zvakare. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCovid-19 wasvika pamazana maviri negumi nevasere zvichitevera kushaya kwevanhu vasere nezuro wakare. Chikwata chebato reANC chaita muzangano nezanu PF muHarare nasi pachivimbiswa kuti chichadzoka zvakare kuzosangana nevemapato anopikisa. Vakoti vanoti vari kudzokera kubasa kunyange hazvo zvichemo zvavo zvisati zvagadziriswa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku izika atisenda baku VOA Ndebele.